Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 1 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana zvichashanduka pautungamiriri huripo mushure mesarudzo sezvo bato ravo richatonga nekusingaperi. MDC Alliance inoti haisi kufara kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatara zuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. Vaimbove gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere vanobvisiswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yadoma nhasi matare achange achitonga mhosva dzose dzine chekuita nemhirizhonga nezvematongerwo enyika mumatunhu ose gumi ari munyika. Matare aya achange achinzwa nyaya dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika munguva yekutsvaga rutsigiro kutanga izvozvi kusvika munguva inenge yapera kuitwa sarudzo dzemunyika. Idzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Chiziviso ichi chaburitswa muGovernment Gazette nasachigaro weJudicial Services Commission vaLuk Malaba. Mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hapana zvichashanduka pautungamiri huripo mushure mesarudzo sezvo bato ravo richatonga nekusingapere. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yepfupa jena muChegutu, vaMnangagwa vati hapana chichashanduka pautungamiri hwenyika sezvo bato ravo richaramba riine masimba ekutonga uye richaramba richitonga nekusingapere. VaMnangagwa vati havana nguva yekurwisana nezvipopi uye kuti nhengo dzavo dzisatye kuukura kwembwanana, mashoko atorwa nevakawanda semunongedzo kune mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vanoti vanhu vanofanirwa kuramba vari mubato reZANU PF uye vose vachasvibisa bato ravo vachadzingwa.
Saka kuwanda kwamakaita zvinoratidza kuti amese Jehovha ana kushemera imwe yavakanaka kuti muzive nokuramba mugere muZANU PF. Vaya vanenge vachiya muZANU PF vachisvibisa vanofudzibva kunze. Iko zvino paridza kukatana nokuwirana.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakatamadza vanhu vakawanda vachiti hurumende yavo ndeyechiuto sezvo vatungamiri vacho kusanganisira naivo vakadzidziswa zvechiuto. VaMnangagwa vati pane vanhu vakazvipa mapurazi akawanda nekudaro vachatorera vanhu vakadaro vopa vanhu vasina pekugara.
Saka tiri pakati peland audit. Land audit yatiri kuita iyi tava kuwana kuti kune vamwe pasure apa vakazvipa mapurazi maviri matatu mana havachakwanisi kuarima. Tinoyanzi tora, tiri kutora mapurazi ose iwavo tigozopa vanhu. So land audit iyo haina kungonanga mashure newestchete, yakananga nyika yose. Hakuna provhinsi inosara.
VaMnangagwa vashoropodza makanzuro anotungamirwa nebato reMDCT vachiti vakatadza kufambisa zvinhu nemazvo sezvo migwagwa isafambike uye vanhu vari kunwa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 muChegutu, ndini Arthur Chigoriwa.
MDC Alliance inoti haisi kufara kuti mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vakatara zuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau pamuzinda weMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa, mumwe wevatungamiri veMDC Alliance, vatendai biti vati mubatanidzwa wavo hausi kufara kuti vamunangagwa vakatara musi wa30 Chikunguru sezuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti sarudzo dziri pachena dziitwe munyika.
Masoja ari kuzeki nemasoja ari mumaruva ngaabviwa. Tine nyaya yemidia. Midia ZBC yangu ya vamunangagwa nesikafu yavo. Vamunangagwa nesikafu yavo. Vamunangagwa nesikafu yavo. Tombono vachamisa. Tombono vangube. Tombono vangari bvumwe. So it's not proper at all. It's a breach of our constitution. So chatiri kutaura chendeche kuti section 67 yebumbiro remutemo redu inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekusarudza. And the election yacho ikodzero. The right to a free and fair election it's ikodzero. It's a human right to have a free and fair election. Zeki iri kuita flout that right.
Vabiti vati vari kuda kuti veruzhinji vapiwe mukana wekunotarisa gwaro revavhoti zvakare zvichitevera kunyorisa kwakaita vamwe vanhu sevavhoti veruzhinji pavaitarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti. Vabiti vati vanhu vazhinji vakachinja nzvimbo dzekuvhotera paitariswa gwaro revavhoti kuti mazita avo arimo here mugwaro iri.
Tine nyaya yeballot paper. Hatisi kuzira kuti ballot paper iri riri kuprintwa kupi. Ballot paper rakashandiswa 2013 Redni Kuvhu raita pamuviri robata mamavhoti asiriwo zvatakaona isusu. So tiri kuti zeki kana muda kuita free and fair election chinotarisa kuti muende kutenda chii. And musati taurire kuti tanga tisina time because everyone knew since the 28th of July 2013 everyone knew tichaita election musi wa2018. So there was ample time yekuenda kutenda. And musatiudze futi kuti voter ballot paper is a security issue. It's not a security issue. Even electoral act inotaura kuti election material ngaionekwe nevanhu transparency. Chechitatu tuda kuti voters roll iyo iyi handiva kune vanhu vairegister between 19 na 29 May. Tuda kuti vanhu vacho vaitewo time yekuinspecta. Paitewo maexternal auditors kuti paone kunzi gure nezvinyawi nemaghost hapo pa voters row ipapa.
Vabiti vati kusagadzirira zvakakwana kwekomisheni inoona nezvesarudzo panyaya yegwaro revavhoti iro risati rabuda kwave kuva padambudziko rekunyoresa mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kudare rinotora mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino kana kuti nomination court. Vaenderera mberi vachiti vacharatidzira nemusi wechipiri muHarare vachinosvika kumahofisi ezek pamwe nemahofisi emutungamiriri wenyika vachiratidza kunyunyuta kwavo. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Asi umwe mukuru mukuru wezek vatxuvani mwoyo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti komisheni yavo ichagara pasi yotarisa nhuna dzeMDC Alliance idzi vachiti komisheni yavo yakazvipira kuita sarudzo dzinogutsa mapato ose achakwikwidza musarudzo dzegore rino. Kamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe inoti iri kuenda kumatare dzimhosva nechinangwa chekuda kumisa MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti isashandise mari yakabva kuhurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Mutemo uyu unosungira hurumende kupa mari kumapato anenge aine nhengo mudare reparamende. Muzvare Kupe vanoti mari iyi inofanirwa kushandiswa mushure mekunge matare atara kuti ndiani chaiye mutungamiriri weMDC pakati pamuzvare Kupe navachamisa. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yeutungamiriri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi gore rino. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wavamuzvare Kupe vaObert Gutu kuti tinzwe zvizhinji.
Mari ii yakapiwa yose kune vamwe vedu vataimboshanda navo. Yakapiwa yose 1.8 million masvondo anoti mwedzi mishoma yapfuura. Saka maitirwo azvakaitwa izvi tinoti pakatoitwa chitsotsi ipapo, pakatoitwa chikoronyera.
Ngatiti zvanzi mari iyi ngaidzorwe igovaniswe zvakanaka kana kuti mipiwe yose vekwachamisa vobva vati takatoshandisa yakapera. Zvii zvinogona kuzoitwa ipapo kana zvadaro manje?
Pamutemo pane nzira dzakawanda dzatino shandisa ndofunga vaya vanoziva zvamutemo vanoziva kuti kana tichinge tawana isu order yecourt yekuti tipiwe mari yedu, aiwa tine zvakawanda zvatinoita ka kune inonzi pachirungu execution yetinotsvaga zvinotoreka, zvinotorwa, zvotorwa kana zvatorwa zvinonotengeswa kusvika mari yedu yose yatinofanira kunge tapiwa yakwana. Apapo hapana reverse kutaura kwandaita, tichaita zvose zvatinogona nazvo zviri pamutemo tichasvitsana kwamvura yakacheka makumbo.
Icho chakambenge chakonzera kuti yose igozoendeswa kune vamwe vachisara panze chii?
Pane chikuruku chakaitwa, pane chiribidi chakaitwa kubazi rezvemari kuministry of finance. Tinotova nezitara director wacho akaita Hunubu Hoho. Pane matano akatotorwa nehurumende munhu uyu anenge mudominezita, asi iye kana akateerera pari zvinhu andozviziva kuti ndiani wandiri kureva. Wakatodzingwa basa, akatobiswa kubazi raaishandira iroro nokuti pakaitwa fraud, pakaitwazvo unyanyanya. Ndosaka tati awachero kumapurisa nyaya yacho tichatoisvitsa itori mugwara rokusvika. Handingadi kutaura zvakawanda hangu, nyanya dzose dzakaita izvozvi aiwa dzichabuda pachena nokuti kana watodenha manguyo wotokwinya.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vachitaura parunare neStudio 7. Tichiri munyaya dzematare edzimosva, vakadzingwa muzanu PF gore rakapera vaSevia Kasukuwere vamiswa pamberi pedare nhasi. Thomas Chiripasi anotiudza zvaitika.
Vaibova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi, uko kwavapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso madhora mazana matatu pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. Zvichakadai, vamakomborero haruzivishe avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaudza Studio 7 kuti hurumende yava Munangagwa iri kushandisa mutemo zvetsvete. Vaharuzivishe vanoti vaMunangagwa pachavo munhu anofanirawo kumiswa pamberi pedare sezvo vakabuda pachena voga kuti vakabuda munyika zvisiri pamutemo pavakadzingwa basa navaMugabe.
Izvi zvinoratidza kuti muZimbabwe zvinhu zvisati zvachinja, zvinhu zvakangofanana. Mutemo uri kushandisiwa kumbunyikidza avo vanenge vane maonero akasiyana nevari kutonga nyika vana vaMunangagwa neami. VaMunangagwa munhu watinoziva tose kuti akabudawo munyika zvisiri pamutemo, asi havasi kutongwa futi nemutemo uyoyo.
Zvichakadai, vaKasukuwere avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vakatarisirwa kudzoka kudare musi wa11 Chikumi apo pachatanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona. Magaterera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chisungo chekanzuri inoona nezvekugadzikana musangano reUnited Nations UN Security Council chekuwedzera zvirango kuSouth Sudan chamutsiridzwa kwemazuva anodarika makumi mana nemashanu mushure mekunge kurudziro yeAmerica yapasiswa kuUnited Nations nasi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutambira tsamba yavo kubva kumutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un pamberi pegadziriro pemusangano mukuru mukupera kwemwedzi uno pakati pevatungamiri vaviri ava. Zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo, Zimbabwe Electoral Commission ZEC yava kupa vanoda kukwikwidza musarudzo idzi magwaro ekunyoresa kana kuti nomination forms. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weZEC Justice Priscilla Chigumba vanoti vanoda kupinda musarudzo idzi vanokwanisa kutora manomination forms kumahofisi avo mumatunhu ese munyika kana kutora mafomu aya padande mutande reZEC. Vanoti zvinobvumidzwa pamutemo kuti vanhu vatore mafomu aya voasaina vobva vaendesa kumahofisi eZEC vachimirira musi wa 14 mwedzi uno. VeZEC vachishandisa mutemo wesarudzo ndiyo vanotara zvinodiwa kuti munhu anonyoresa kuti akwikwidze musarudzo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vanoti nomination court idare rinotambira mazita evanhu vanenge vachida kukwikwidza richitevera zvinenge zvakatarwa neZEC.
Tingati kunomination kunyoreswa kwemazita evanhu vari kuda kuita macandidates. Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunga une makore 21 and unenge fan a 21 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunga une makore 40 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunga une makore 40 uri munhu akarejistwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvo.
Vanokokera nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa muparamende zvakare vari gweta vaInnocent Gonese vanoti munhu haagoni kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo ingave yemutungamiri wenyika dzeparamende kana kanzuru kana asiri mugwaro revavhoti.
Vachiteedzerawo zvinenge zviri pamutemo zvekutiwo varipo pamavhotas roll. Zvakare vanhu vanenge vachizovadoma kuti vanoda kuti kwikwidze variwo pamavhotas roll zvakare. Ndo zvinenge zvichitarisirwa. Vanenge vachimirirwa nemapato ematongerwo enyika kune vanhu vanenge vakapuwa kodzero dzekuti vanosaina mapepa kuziva kuti munhu uyu ari kumiririra bato rinenge rakadomwa pamutemo. Ndo zvimwe zvinenge zvichiitwa.
Mutungamiriri webato reMultiracial Christian Democrats zvakare vari mukomiti MDC Alliance vaMathias Gujutu vanoti komiti yavo inoona nezvesarudzo yave kutodzidzisa vese vachamirira mubatanidzwa uyu zvichitevera kudomwa kwezuva resarudzo.
Takatotanga musi iwoyo kuti nao taakutoziva nomination court yanzi musi wa 14, election yanzi musi wa 30 May. Saka zvinhu zvatove on the ground. Nekuti kutotaura kwandiri kuita izvozvi kunotove nevanhu vachatomhanyiswa kumeka shuwa kuti umwe nomumwe achange achikwikwidza anotoziva zviri kudiwa zvacho zvese.
Vatonderai makaniwa vebato reZimbabwe Word of Yahweh Expression vaudza Studio 7 kuti vave kuziva zvizhinji zvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo uye vamirira kuti ZEC ivazivise mari dzinoda kubhadharwa.
Runyere kuperwa takanzwa ndegwekuti presidential pachange pachinzi 1000 vemaparlamentari vachinzi $50 asi iri harizi shoko ratingati riari official asi ishoko rerunyere kupe nekuti havasati vaita gazette mafees iwaya.
Hatina kukwanisa kunzwa kune veZEC kuti tinzwe kuti vati vatara here mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo. Panyaya iri kutaurwa nevazhinji munyika yekuti pane vamwe vanhu vakakunda musarudzo dzemapuraimari emapato akasiyana-siyana vakambosungwa vakavharirwa mumajeri. VaMadhuku vati pamutemo vanhu ava vanobvumidzwa kupinda musarudzo. Mutemo wesarudzo uchangobva mukusandurwa unosungirawo kuti vachakwikwidza vasaine chisungo chekuti havazokonzeri mhirizhonga musarudzo uye vachatevedza mutemo wesarudzo kuti dziitwe murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nasi rasvitsa kudare reHigh Court magwaro ekupikisa kudomwa kwava Bramwell Bushu kuti vamiririre bato reZANU-PF mudunhu reShamva South musarudzo dzenyika dziri kuitwa musi wa30 Chikunguru gore rino. Magweta aya ayo ari kumiririra valemani pwanyiwa veMDCT inotungamirirwa navana Nelson Chamisa ari kuti vabushu avo vakafanobata chigaro chaishe bushu vari kuchikora chikamu 281 of 2 chebumbiro remutemo yenyika icho chinorambidza madzishe nemasadunhu kuita zvematongerwo enyika kana kuve nhengo yebato rezvematongerwo enyika. Magweta aya anoti kurega ishe bushu vachimirira bato reZANU-PF musarudzo kunokanganisawo magariro akasununguka evanhu vari pasi pavo. Mumagwaro avo kudare, magweta aya ari kukurudzirawo Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, kuti isatambire magwaro ava bushu ekuvadoma kuti ndivo vachamirira ZANU-PF musarudzo dzekushamba South. Vamwe vakwirirwa dare ibato reZANU-PF pamwe chete neZEC. Mukuzeya nezvinyaya iyi, tabata muzvare Roslyn Hanzi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vataura naJonga Kandemiri.
Kumbira remutemo rinorambidza madzishe kuti awanikwe achiita zvematongerwo enyika vachikwikwidza mumasarudzo anenge achizoitwa evanhu vanenge vachizopinda muparamendi.
Asi iwowo ishe Bramwell Bushu semunhuwo zvake akazvimirira havanawo here kodzero yekuteera mapato ezvematongerwo enyika?
Vanokwanisa havo kuteera mapato ezvematongerwo enyika, asi havakwanise kukwidza nekuonekwa vachikurudzira kana kuti vachibatsira mapato ezvematongerwo enyika zviri pachena. Vagari vanenge vachida kuzoti vasapotewo mamwe mapato ezvematongerwo enyika, nekuti kazhinji kacho vanogona kubvunduka kuti kana ishe vachimhanyisa sepato ivo vakamhanyisa rimwe pato, zvinogona kuzokonzera kusagarisana munharaunda imomo.
Tinonzwa kuti ivo ishe Bushu munhu akangofanira kubata chigaro, anganzi pachirungu acting chief. Hazvizoitawo here kuti vange vaine kodzero yekukwikwidza nokuti chero nguva vanogona kusiya chigaro cheushe?
Bumbiro remutemo rakajeka rekuti munhu wese anenge ari mambo panguva dzino idzi zvamuri kuti vari kungobata chigaro kwenguva yatikangoti inenge iri diki, zvinogona kuzoafekta vanhu vanogara munharaunda mavo vakasarambidzwa kukwikwidza mumatongerwo enyika panguva inoi. Vanokwanisawo kuzviita kana vasisiri mambo.
Ndevapi vamuri kukwirira kumatare?
Tanyorawo tichiti komishoni yezvesarudzo, Zimbabwe Election Commission, nebato rezvematongerwo enyika ZANU-PF havafaniri kugashira mapepa aishe Bramwell. Havachazoisa kana vakaenda kunonzi kunomination court, nekutiwo bato reZANU-PF harifanirwe kutenderwa kuti riise vaBramwell sezvo vari ishe kuti vaite kandidhiti yavo ichazokwikwidza musarudzo iri kuteera.
Avo vanga vari muzvare Roslyn Hanzi veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yaita musangano nhasi mamutare wekuona kuti mangoda ekwamarange angachengetedzwa sei zvisingatyori kodzero dzevanhu. Vamwe vapinda mumusangano uyu vanosanganisira Zimbabwe Consolidated Diamond Company, Zimbabwe National Army, Zimbabwe Republic Police, bazi rezvezvicherwa, madzishe nemasangano akazvimiririra. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguu vanoti musangano uyu wabudiswa zvichemo zvakawanda uye hurumende ichaongorora zvichemo izvi pagozoitwa musangano wechipiri. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaMaguu kuti tinzwe zvabuda mumusangano uyu.
Vanhu vaprezenda vekuMinistry of Mines vachitaurawo their duty uye vachitsanangura kuti sei Marange yakazoiswa Under Protected Places and Areas Act ende isuo ta pao diviredu tishi onesa kuti hazvifaniri kunge zvakadaro. Hurumende inofanira kutsvaka nzira yekuchengetedza Diamond isingambunyikidzi kodzero dzevanhu vekwaMarange. Ndo mahurukuro dzanga dziripo, uye nenyaya yedevelopment community yasimbisisa zvakanyanya kuti kana pakava nepundutso vanhu vakaziva kuti maDiamonds ari kubatsira kusimudzira nzvimbo yeMarange, vanhu vekwaMarange ndo vachachengetedza maDiamonds ivavo. Saka chekutanga ngapave nedevelopment munzvimbo inobatika, inoita kuti vagari vemo vachengetedze chiwanikwa chavo.
Zvikuru zvatenderanwa zvingaita sezvipi?
Handingati pane chinhu chatenderanwa. Ndofunga iyi ndiyo meeting yekutanga yaitwa among my stakeholders kubva zvatanga kuminus CDC. Saka zvangobvumiranwa ndezvekuti zvese zvataurwa zvichaiswa mureport ichasheiwa nemastakeholders. Pozodaidzirwa zvekare imwe meeting yekuedza kuchitora some of the issues moving forward, kuti for example issue ye security zvingaitwe sei kuti zvigadziriswe.
Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Kuchange kuine machikichori emitambo mukupera kwesvondo, apo vanoita zvekubheja mabhiza vachange vari kuOK Grand Challenge kuBoro del Park mangwana, ukuwo vanofarira nhabvu vachange vachitsigira zvikwata zvavo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nzira dzese muHarare mangwana dzichange dzakananga kunhandare yeBoro del Park Racecourse kumujaho mukuru wemabhiza weOK Grand Challenge, uyo unounganidza chaunga chinotyisa gore negore. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vanokwezwa nemubayiro yakasiyana siyana inohwinwa kuOK Grand Challenge. Vamwe vavo vanotora nguva yavo kukanda mari mumujaho wemabhiza uyu, uyo une mabhiza 15. Mabhiza ese achange ari munhandare iyi ari kubva kuSouth Africa, sezvo emuZimbabwe asina mongo wekukwikwidza zvine mutsindo mumitambo mikuru yakadai. Asi vanoongorora zvemabhiza vakeni mukopa vanoti bhiza Kurain riri mumba mamuzvare Penny Fisher ndiro richatora mukombe uyu. Asi Kurain iro riri kubhadhara madhora matatu chete padhora rimwe rinenge rabhejwa rinofanira kusunga dzisimbe, sezvo mamabhiza akaita saRoman Descent iro rakatora mukombe weCastle Tankard angangoita mashiripiti. Mamwe mabhiza ane mukana wekutora mukombe uyu nemari inoita iyo zvuru $20 zvemadhora ndiko Mancho Brave, Amsterdam, Simona, Hairline, Master Commando na Raven Gale. Murairidzi wemabhiza ane mukurumbira Kirk Swanson, uyo anodaidzwa nevazhinji nedzita rekumusha kwake rekunzi Hwedza, anoti veruzhinji ngavauye kuzofara pamujaho mukuru uyu.
Gore rino kune mabhiza 15, saka mutambo wacho chanakidza kuti huyai kunoku kuBoro del Park. Kunenge kuchinakidza, zvinenge zvichifaya kunoku, saka munofanira kuya muona mabhiza achimhanya. Tiri kutarisira zuva rakanaka kwazvo.
Mamwe mabhiza ari kukwikwidza The Life is Good, Super Good, Kevin Barry, Cool Solution, pamwe na Pixel na Phantom Major, ayo asiri kupiwa mukana achibhadhara iwo $25 emadhora padhora rega rega rinenge rabhejwa. Asi mumujaho wemabhiza zvese zvese zvinokwanisa kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. anokuonekai nemufaro ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.